Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 25/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kudaro vanga vane 2 vanhu vanga vachifamba nawo, varume vaviri vanga vachifamba nawo ndo vakazama kubata vamukupe vasaenderere mberi nekundirova.
Vanhu vakawanda munyika vokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzinge basa mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe, avo vanonzi vakarova mumwe mutori wenhau uye kutaura mashoko ekunyomba panepfenyuro.
Saka takakoka makereke ese emuno muZimbabwe kuti tifambe tiratidzire mukati menyika yeZimbabwe kuti chatinotsvaka ndechekuti tive namaelections ane runyararo.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reAfrica Day vesangano reZimbabwe Council of Churches vachifora vachikurudzira runyararo. Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema voshanyira vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumba kwavo kuBlue Roof. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzinge basa mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe, vanonzi vave kusvibisa hurumende nebato reZANU-PF nemaitiro avo ekunyomba uye kuda kurova vanhu vavanenge vasingawirirani navo uye vave kupomerwa mhosva yekuba nharembozha yemudzimai wemumwe mutori wenhau. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau webepa reNewsday, Blessed Muhlanga, anoti nezuro akapona nepasaka reshumba mushure mekunge vamukupe vada kumurova pachirongwa chavaita panhepfenyuro yeZBC, vaMuhlanga vanotsanangura zvakaitika.
Vamukupe vakakundikana kuzvibata zvinoenderana nechigaro chavanacho chaminista. Tiri pachirongwa focus kuSport FM yekuZBC. Vamukupe vanenge vakatsamwa nekukurirwa pakutaura muchirongwa vakabva vakuda kuita zvemaoko. Saka vakasumuka paya vanga vakagara vachida kundirova vamukupe, inini ndakakwanisa kubuda munzira yavo ndikatiza ndichienda kunohwanda kuseri kwanga kuna purezidenda weredhiyo anga achitiita nechirongwa ichi. Mukudaro vanga vane 2 vanhu vanga vachifamba nawo, varume vaviri vanga vachifamba nawo ndo vakazama kubata vamukupe vasaenderere mberi nekundirova.
VaMuhlanga vanoti apo vainge voda kurohwa mudzimai wavo ainge avaperekedza, sezvo chirongwa ichi chaitwa manheru akaedza kutora vhidhiyo nenharembozha achibva abvutirwa nechisimba navamukupe.
Vakaona ndichida kurohwa navamukupe akabva atora foni yake akatanga kurekodha vhidhiyo ezvanga zvichiitika. Ipapo ndo vamukupe pavakabva vatsamwa vakabva vaenda kumudzimai wavo vakandibata zvine chisimba vakatanga kumubvutira foni. Papo vaibatsirwa nevarume vaviri vavanga vainavo.
VaMuhlanga vanoti pavakada kuedza kunomhanara nyaya yavo kumapurisa ekuHighlands vakaona vamukupe vatosvikako vave kuti ivo ndivo vaida kuvarova. Asi VaMuhlanga vanoti kunyange vamukupe vakatora nharembozha yemudzimai wavo pakazara vanhu vari kuramba nayo.
Chikunyanya uri kurwadza panhau yefoni ndechekuti vadzimai vangu vakunyora maexams nemusi wemande. Saka mufoni mundomavanga vakaisa zvinhu zvavo zvavanga vari kupota vachiverenga amingoziva mazuva ano foni yakushandawo secomputer selaptop saka vakaitora foni iyo vakaenda nayo apa munhu waminisa kutora foni yemunhu anenge inini yakapedza gore rese 2017 $700 pamwedzi kuti ndikwanisewo kutenga foni inodhura kudaro
nezuro wakare vamukupe vanonzi vakanyomba vabiti panhepfenyuro nezvenyaya yekunwa mapiritsi anodzivirira utachiona hweHIV and AIDS mazuva mashoma apfuura vamukupe vanonziwo vakaudza vamwe vatsigiri vezanupf pamusangano kuti mauto aizobvuma kuti mutungamiriri webato rinopikisa vanelson chamisa vatungamire nyika vakakunda musarudzo mutauriri wemdc inotungamirwa navawalsh mencuve vakurawo nechiwai vati vamukupe vave nenguva vachitadza kutaura vachiwai vatiwo vari kuenderera mberi vachisvibisa bato rezanupf vakati zvave kumutungamiriri wezanupf vaemarson munangagwa kuona kuti vavadzinga pazvigaro zveutungamiriri pamwe nemubato
zvinhu zvakaitwa navamukupe zvinhu zvinonyadzisa zvasarira vamunangagwa muridzi wejira kufuka kana kuwarira kana vachiona kuti nokusviba kusvibisa kwaaita musangano wavo wezanupf nezita ravo ivo vamunangagwa handi tinoshamisika kuti vanoramba vakamubatirira paari nekuda kwei
imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika majustina muchegwa vaudzawo studio 7 kuti nyika yakatarisana nesarudzo veruzhinji vanofanirwa kuongorora vanhu vavanoisa pazvigaro
inini kurudziro yangu vana vezimbabwe ndeyekuti pasarudzo dzatakatarisana nadzo vanhu vasarudze vatungamiriri vane hunhu vanonyatsodzamisa pfungwa vasati vabudisa mashoko uye vatungamiriri vasina mhirizhonga
vatendai biti varamba kutaura nestudio 7 nezvakaitika nezuro pakati pavo navamukupe vamukupe vanga vasingadairi nharembozha yavo kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro penyaya iri kutaurwa neveruzhinji kuti vadzingwe basa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Mubatanidzwa wemakereke ari pasi peZimbabwe Council of Churches nasi wafora mumigwagwa yeHarare uchicherechedza zuva guru reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira runyararo munyika iyo yatarisana nesarudzo dzegore rino. Kiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vemakereke ava vafora kubva patownhouse kuenda kuHarare Gardens vachikurudzira kuti nyika iite sarudzo dzakachena dziri kutarisirwa pakati pachikunguru nanyamavhuvhu. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vanoti vakakoka makereke akawanda mukufora uku.
Saka takakoka makereke ese emuno muZimbabwe kuti tifambe tiratidzire mukati menyika yeZimbabwe kuti chatinotsvaka ndechekuti tive namaelections ane runyararo. Runyararo gunopfuura kuti vanhu vangurova nichete. Asi runyararo pakuti vanhu vanzwe vakasununguka kuita zvavanonzwa zvakanaka kuvakanyika yekwedu.
Vaendera mberi vachiti Zimbabwe Council of Churches ine makereke anosvika 26 ange akaungana pakufora kwanhasi. Sachigaro wekomishen inoona nezverunyararo yeNational Peace and Reconciliation Commission retired Justice Selo Maselo Nari vauyawo kuzotsigira hurongwa uhu vachikurudzira runyararo pakati pemapato ezvematongerwo enyika.
Ndiyekutsigira peace. Ndirokutsigira peace. Awa basa redu secommission ndirokuunza runyararo kuvanhu kunyika yose hurumende kumaindividuals tiri kutsvaka runyararo saka ndauya pano sachairman wecommission kuzovatsigira.
Chirongwa chekufora nekukurudzira runyararo ichi ndechekutanga kurongwa nesangano reZimbabwe Council of Churches uye vanhu vakawanda vapinda mukufora uku. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Tichiri panyaya iyoyi, Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reAfrica Day. Zuva iri rinocherechedza pakaumbwa sangano reAfrican Union musi wa25 Chivabvu 1963. Chinangwa chikuru chesangano iri iro raizivikanwa nekuti Organization of African Unity kana kuti OAU chaive chekurwira rusununguko rwenyika dzakawanda dzemuAfrica dzakanga dzichiri pasi peutongi hwevapambe pfumi. Iye zvino nyika 54 dzave kuzvitonga muAfrica. Vamiririri venyika dzakasiyana-siyana muAmerica pamwe nevamwe vanyarikani vakaungana muWashington DC. Manheru emusi weChina vakanga variko zvakare vachicherechedza pamwe nekupembera zuva iri. Mumiririri weAfrican Union muAmerica, Ambassador Dr. Arikana Chihombori kwao vanoti kunyangwe hazvo nyika dzemuAfrica dzasununguka, Africa ichiri kutambura kuti isvike pakuzvimiririra nekuda kwekudzvanyirirwa kwayakanga yakaitwa kwemakore akawanda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nasi Africa Day izuva riye ratinofanirwa kuti tiyeukidze 1963 May 25. Pakaita Pan-African leaders edu ana Kwame Nkrumah, ana Nyerere, many of the Pan-African leaders when they came together and decided that the boundaries that were created for us by our colonial masters must be destroyed. Saka vakaziva kuti Africa ifambire mberi, Africa inofanirwa kuti inge iri yakadiki yakabatana. Saka pakaformwa Organization of African Unity musi wa May 25, 1963. Rakanga riri zuva guru chairo tichibuda mukufunga kwecolonialism, tichirealiza kuti vanhu veAfrica kuti tifambire mberi, kuti tiise Africa yedu kuti itore chinzvimbo chayo stage ye the whole world. Tinofanira kunge continent imwe chete, tine mwoyo mumwe chete kuitira kuti Africa izotora chigaro chayo pa world stage.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa sangano iri zviri kubudirira tichiona makakatanwa ari muAfrica?
Zvakatitorera nguva yakareba nokuti taakucelebrata 55 years since OAU yakafomwewa. However, ndingati the past few years takaona creation ye African passport, that was big. And then this year takasaina the African Continental Free Trade Area, really big. And then pa summit ye this year as well, 2018, vakaita approve malida redu the single African air transport market. So I think it looks like Paris zvino taakufamba nespeed yakati kurei kudarika zvatambenge tichiita kudhara.
Imwe nyaya yakanyanyoumbirwawo sangano iri ndeyekusimudzirana munyaya dzezveupfumi. Tinoona vakawanda vekunze ndo vanenge vari kuuya vachibhenefita kana kuwana upfumi hwemunyika. Zvati zvaitawo here kuti Africa inge ichirarama neupfumi hwayo?
Africa inofanirwa kuti irarame neupfumi hwayo. Isu tinozvinzwisisa kuti hatikwanisi kuti tirambe tichienza kuti vari kuda kubva kunze kweAfrica varambe vachiuya. Asi problem yatinayo ndeyekuti mirayo yakasiyiwa yaiswa muAfrica nemacolonial masters ana France. Ukatarisa nyika yakaita seFrance, gore negore vanotora kubva kuma 13 African countries ari francophone over $500 billion ichienda kuFrance gore pagore. MaFrancophone countries vakasaina pakiti inonzi the Pact for the Continuation of Colonization in 1958. Saka wakotarisa ichocho chacho chiri chimwe chete kuti uite unpack nyaya iyoyo, vana France vanoshatirwa. Before you know it, munyika mako munenge mane conflict. Iyezvino izvi record shows kuti maleaders 7 akaurayiwa during a coup mumafrancophone countries. Coup idzodzo dzakange dzaitwa orchestrate ne France.
Mumiririri weAfrican Union muAmerica, Ambassador Dr. Arikana Chihombori kwao vange vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomiririra vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, rinoti harisi kutambira mari yemihoro yapamidzirwa vadzidzisi nehurumende. Mushure memusangano wakaitwa nezuro pakati pehurumende nesangano rinomiririra vashandi reAPEX, hurumende yakati kubva muna chikunguru ichapamidzira vadzidzisi mari inodarika zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana, kana kuti 17.5%. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vati vadzidzisi vanoda kuti mari yavanotambira ipetwe kaviri, vachiti nhengo dzesangano ravo dzicharamba dzichiratidzira uye kupfeka mbatya dzitsvuku chishanu chega chega dzichienda kumahofisi ehurumende ezvedzidzo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwisise pamire sangano ravo.
Hurumende yati vanhu vanofanirwa kupiwa 17.5%. Vanga vakamirira vashandi vekuAPEX vakabvumirana nazvo, vakasainirana pasi. Tinove chibvumirano chatiri kuramba isu sevanhu vakamirira maticha ekumaruwa. seunioni tukuti 17.5% ishoma haiendrane haiendrane nemitengo yamo muzvitoro haiendrane nemaliving conditions nemaconditions aripo muZimbabwe izvezvi.
Matoendisa mhinduro yenyu.
Tanyorera kuapexi, tanyorera kuhurumende, tiri kutarisira kuti musi wemuvhuro tichaendesa mhinduro dzedu kuhurumende, tichaendesa iri petition tichinyatsovatsanangurira zvakare zvatinotarisira kubva kwavari seemplaya wedu. Takambovaudza zvatinoda asi tirikuona kuti havasi kuda kuzvitambira, saka tichavayeuchidza zvakare tichibva taramba 17.5% yavari kutipa nekuti ishoma satichitarisa nemari yatiri kutambira inoita $280 pamushanja. Akutambira mari iri pasi, akapiwa 17% anongawedzerwa ne$44 inove mari shoma zvikurusa. Tichitarisa nepoverty bottom line yapa $720.
Mamwe masangano evadzidzisi anowirirana nemi here, anokutsigirai here?
Wongu masangano ose ezvokwadi ari genuine, atingati masangano anonyatsomirira vashandi, ano maticha anobvumirana nazvo.
Saka kubva panapa moita sei?
Sezvatabvotaura tichaendesa gwaro renyunyuto rinosanganisira kwatichichizivisa apexi kuti hatisi kuwirirana nekutengesa kwavakaita, tichazoendesa gwaro renyunyuto zvakare kuhurumende tichivarangaridza zvichemo zvedu. Tikuenda mberi maprotest atakataka musi wa18day atinoti maRed Friday protest achaenderera mberi, asi mhando dzeprotest dzai dzinenge dzichisiyana. Pamwe tinenge tichiita masit in, pamwe tinenge tichiita mago slow, pamwe tichatoenda murod chaimo tichifamba tichimacha tichienda kumahofisi evaemployer tichipa zvichemo zvedu. Saka tiri kuti hatisi kupreempta hedu kuti mufriday yega yega tinenge tichiti, asi friday yoga yoga kubva nhasi zvichienda mberi izuva reprotest, maprotest acho atichiti mared friday protest.
Mutungamiriri weArtus vaObert Masaraure vange vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiriri weEquatorial Guinea vaTheodore Obiang Nguema Mbasogo vasangana nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vakazosanganazve nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachipeta kushanya kwavo kwemazuva maviri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
VaMbasogo vaita musangano navaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo nhasi, uye vatora maawa maviri vakazosanganazve navaMnangagwa mushure memusangano uyu. Vatori venhavo varambidzwa kupinda paBlue Roof nevasori, avo vati musangano wavaMbasogo navaMugabe haunei nevatori venhau. Kunyange hazvo vaMnangagwa navaMbasogo vakaudza vatori venhau nezuro kuti havana zvitsva zvavakaziva mumusangano wavakaita kwemaawa matatu. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vati zviri pachena kuti vaMbasogo ndivo vave muyananisi pakati pavaMugabe navaMnangagwa, zvichitevera kubvutirwa masimba kwakaitwa vaMugabe navaMnangagwa pakapindira masoja munyadzi zvematongerwo enyika gore rapera muna Mbudzi akamanikidza vaMugabe kusiya chigaro.
Zvazvinoratidza ndezvekuti hapana hukama hwakati tsvete tsvete pana vaMnangagwa navaMugabe. Saka avo vaBasago vanenge vanoshandisa for mediation kuti hukama hwavaMugabe navaMnangagwa hunge hunovakiridza.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriro wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba kana ivo vaMugabe Mbune kuti tinzwe pavamirire panyaya iyi. Mushure mekusangana navaMugabe, vaMbasogo avo vanoshamwaridzana navaMugabe vaenda zvakare kunosangana navaMnangagwa kweawa imwe chete vasati vaoneka kudzokera kunyika kwavo. Vatungamiri vaviri ava vakasangana zvakare nezuro kwemaawa matatu pavanoti vakazeya nyaya dzekusimbaradza kudyidzana pakati peZimbabwe neEquatorial Guinea vachiti havana zvitsva zvavakazeya. Kushanya kwakaita vaMbasogo kunouyawo mushure mekunge vaMnangagwa vakashanyirwa zvakare svondo rino nenhume yemutungamiri weSahara weArab Democratic Republic vaBrahim Gali vaMohamed Salem Olud Salek vanove gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika iyi, avo vari kuda kuti nyika yeSaharawi ive nyika yakasununguka. Kunyange hazvo vaMugabe vari munhu aitsigira kuti Saharawi isununguke, vaMohamed Salem Olud Salek havana kukwanisa kuonana vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato rinopikisa National Patriotic Front rapa tsamba yenyunyuto kumukuru wekomiti yesangano rekomesa vaAshraf Jamal Rashid avo vari kushanya munyika pari zvino vachiti nemamiriro akaita zvino Zimbabwe haikwanisi kuita sarudzo dzakachena. Bato iri rinoti chinotodiwa kuti veAfrican Union neveSADC vatumire mauto kuzochengetedza runyararo munguva yesarudzo. NPF yati zvinonetsa kuti hurumende ine vanhu vakapidigura hurumende yaitungamirirwa navaRobert Mugabe, vakaita semutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, vaite sarudzo dzakachena. Bato iri ratiwo mashoko akataurwa nemutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe ekuti mauto achapindira ZANU-PF mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakakunda musarudzo munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Bato iri ratiwo Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC inenge isina kunyatsogadzirira sarudzo dzacho sezvo isina kuburitsa nzvimbo dzichavhotera vanhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weNPF vaJealousy Mawarire.
Kuuya kwavaita vauya kuya inonzi pre-election observer mission. Saka vauya kuzoongorora mamiriro akaita kunze maererano nenyaya dzesarudzo. Tsamba yamunoona yamakabata iyo tinangoti ndo chidimbu chezvimwe zvatavapa. Mukatarisa mugwaro medu tanga tichitaura isusu kuti pane imwe tsamba kana kuti maminetsi atanga tichitaura nezvavo mutsamba imomo akanyogwa namasoja akanyogwa nanavachiwenga pavanga vachiita kuu vachitaura ivo kuti vakaitira kuu kuti vanga vachiziva kuti vachadzinga mabasa kuti vangaita kuu vanga vaona kuti ZANU-PF ingangodyiwa maelection ari kuteeraya kuti vakaita kuu nokuda kuti vaiti mao veterans anga adzinga kubva muZANU-PF. Saka ndozvatanga tichivataridza tichiti vanhu vakaita seava kana vachiita kuu yekuti vangangodzingwa mabasa kana kuti vakuita kuu yekuti ZANU-PF inoruza election. Saka chinovatadzisa kushandisa masoja kuti ZANU-PF ihwine chii.
No, totarisawo kuti mushure megwaro ramanyora iri nezvamanga muchionesana navo izvi, tarisiro yenyu kwavari inenge iri yokuti kudii?
Ava vanhu vanouya kungozoona havasi marefuri. Vanhu vanouya kungozoona vonyorawo magwaro vachitaurawo zvavaona. Saka vamwewo vanogonawo kuisa pressure kuInternational Community, vanogona kuisa pressure kunana SADC, vanogona kuisawo marecommendations avo kunana AU maererano nezvavanenge vaona kuno. Saka kuonesana, ende tinenge tichiziva kuti ivo vakaisawo mazwi avo pamusoro pezvavari kuona muno kutsunyawo kwavanenge vaita kuchiona kunonzi atsunyarwa.
Ndizvozvo chaizvo. Ndopedzisira hangu nekutarisa kuti taonawo muchigunun'una nezvekuti ZEC haisi kunyatsotaura pachena kuti kuchange kuine nzvimbo dzakawanda zvakadini dzichange dzichizovhoterwa. Pane mutemo here unofanirwa kuvasungira kuti vave nenhamba inozivikanwa kuti pakati nepakati ndo pachange pachizovhoterwa kuti vanhu vose nevemapato vagoziva vasati vapinda musarudzo?
Hakuna mutemo unenge uchivaudza zvakanyanya unangana nema polling stations. Asi mutemo unovati maelections anofanira kuitwa ine transparent manner, kureva kuti zvinhu zvavanoita zvese zvinofanirwa kunge zviri pachena. Handiti ka, ndo mutemo zvaunotaura izvo.
Mutauriri weNPF vaJealousy Mawarire vange vari parunare muHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne13630 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeDemocratic Republic of Congo inoti vanhu makumi mashanu vafa mutsaona yechikepe. Mutevedzeri wagavhuna wedunhu reShwapa vaRichard Mboyo Uluke vanoti vaona mitumbi yevanhu ava nhasi. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muNorth Korea vaKim Kai-hwan vanoti nyika yavo yagadzirira kuita hurukuro neAmerika. VaTrump vakazivisa nezuro kuti havachaendi kumusangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un musi wa12 mwedzi unouya. Musangano uyu wange wakanangana nekuti North Korea iparadze zvombo zvayo zvenuclear.
Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mudunhu reHarare vaIslam Samadosi vaudza Studio 7 kuti ongororo yavaita yaratidza kuti sarudzo dzange dziri kufamba zvakanaka muHarare.
Tiri kuita harmonized elections, primary elections in the districts in of Harare. Saka naizvozvo kwese kuri kuitwa ndamutenderera Harare yose, madistricts ose, kuri kuitwa kwacho kwose kuri kuitwa murunyararo pasina mhirizhonga. Vanhu vauya vakawanda zvikuru kwazvo mavhu nemarara kuti vagokwanisa kusarudza munhu anovatungamirira muHouse of Assembly mudunhu mavanobva.
VaSamadosi vaudza Studio 7 kuti sarudzo hadzisikitwa kuWarren Park neHatfield sezvo vamwe vari kukwikwidza munzvimbo idzi vatapiwa mashakada. VaElias Mudzuri vakabatikana nebasa remusangano kunze kweHarare. Vatiwo kuGlenview South neHarare West hakuna kuitwa sarudzo sezvo pane zviri kugadziriswa kuti sarudzo dzigoitwa pasina mutauro. Zvichakadai, kuvhota kwapera pasarudzo dzekumbare idzo dzaitirwa pamuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House mukati Meguta. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi zvakare vari munin'ina wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Vastamen Chamisa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose.
Ina nhai chimo chandawana pamavhotera taita ndafara zvisingaiti. Creditation yatangwa na 10 o'clock tatakapuwa venyu, zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka.
Mavhoti achiri kuverengwa musarudzo idzi apo vaChamisa vari kukwikwidzana navaPaul Gorekore navaPaul Majarira. Amai Tracy Chagare Sango ndivo vakunda musarudzo dzekanzuru dzeward 3 mumbare Mekare. VaWellington Rudzidzo ndivo vakunda musarudzo dzeward 4 mumbare uye vanoti vafara nezvabuda musarudzo.
Sarudzo yaitwa zvakanaka. Ndongokurudzira vamwangu vandanzvikwikwidzana navo tichingobatana tite chinhu chimwe chete titeze donzvo remusangano.
Kuverengwa kwemavhoti kwatangawo kumabvuku tafara. Sarudzo dzamiswa kukuwadzana East uye vaSamadosi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri kuongorora kuti zvafamba sei pasarudzo idzi. KuHarare North neCentral pamwe neHighfield East hakusi kuzoitwa sarudzo sezvo pasina vari kukwikwidza vachamirira MDCT munzvimbo idzi. Zvichakadaro, mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vange vari kupela ndava Stadium kugwanda umo vataura nezvihuru nezvihuru zvevanhu. Mangwana vaChamisa vari kutarisirwa kuenderera mberi nemisangano yavo kuBedbridge kunandare yedule vadzimu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangunja.
Tinotenda Godwin Mangunja atipa nyaya yekuenderera mberi kwemavhoti muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 Nkwenkwezi, May Day, Africa Day 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha iwazabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele ezombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengama-tools e-violence.
Abasakhulayo bakobulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba semandebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe atshiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust kobulawayo ongene ngabatsha abavele emabandleni ezombusazo ehlukeneyo agoqela iZANU PF, iMRP, iPDP ekhokhelwa uNkosikazi Mathibenga, iMDCT ekhokhelwa nguMakhupe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, iNPP, iZaphu, iPDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamhla leAfrica Day njalo sinxusiwe lapha ukuthi sizokhuluma ngepeace. We saw it very fit njengeZANU PF to be part of this event because kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha iwazabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele ezombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengama-tools e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU PF sithi thina peace kumele iqakathekiswe kube le tolerance.
Isikhulumi sabakhulayo seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abatsha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye lababahlukumezayo.
Thanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho, asikhankaseni ngokuthula, asisebenzeni siqede kudlule, akudingi udlame, akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane noma singavumelani, asihloniphaneni singabantu, kuzathi sokuzidlulile sizabe silokhu singabantu njalo asithandaneni njengabazalwa e-Afrika.
Osakhulayo olilunga le MRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela.
Tina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni sikhangela izenzo, yebo ungakhuluma ngokuthula kodwa uza kwenza yini ukuthula kwangkhona. Tina njengomthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu, izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele iMathebeleland, simele umthwakazi.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba we-PDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu, ngakho kumele basukume bazimele bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa.
Kufanele sicaba ngento eyi-1 njengabantu abatsha ukuthi thina ithi esidubekayo and sizahlala sidubeka. Mbona ngento aleli lizwe selifuna ukuthi ke sichiyane nama-politicians langaqedakaliyo, mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongasikhokhela, ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida, uyiba abantu abakwazi ukugcina imuli.
Ucommissioner we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi.
Ngizathanda ukuthi ngithi elections are around the corner and as i-National Peace and Reconciliation Commission sinitshayela isilobe ngizakuthi peace okokuqala is very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country okungenakuthula. Ngilinceba indlela ukuthi madoda asingawelini kusilimo lesi, because those special calls aza kufrustrate.
Abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela, njalo banikeze ukhomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uXolo, abatsha bemazweni yawezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo. Okunengasikuzweni kumaPeter Ntambe eseHarare.
Abatsha bathi sebefuna ukubona amanyathelo azayo asekela intuthuko yabo, ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu, kodwa bathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki, okwenza ukuba abanye begcina sebesetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo zesociology, njalo uthi lelizwekazi kumele lilwisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbathisana.
Sifuna ukuthi kulungise ukuthi i-corruption istoshwe, qalise ukulinywa sibe self-dependent. Isisifiso ukuthi sithuthukise i-Africa. Lathi ukuthi uma siphuma siqede e-university sikwazi ukuthi i-future lethu elakusasa kuhamba kahle phambili.
Unombeko Ngwenya ngosakhulayo ofundele eze-art lolimi lwesiphuthukezi, yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi le-Africa.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi, iloba ngingatholanga umsebenzi ngenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe ngela kusasa. Sinelise ukuthi sibe le kusasa elihle, i-Africa yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo ze-banking le-finance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela kathesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini, and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs, of which nxa sikhula so asozi into esingabe sizikhangelela zona lezo. U-expect ukuthi nxa umuntu esithi sekhula early 20s yabe sethola ama-opportunities okuphila.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha esinemicijo emayelana lentuthuko yabo, kodwa leli zwekazi lokhu libhekana lenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezichiyeneyo ezigoqela impi zomdeni, ukungahlaliseki, ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinje ngekopa amafutha ezimota uranium lokunye emhlabeni jikelele kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele. Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawo amaqhinga okulungisa indubo ezibhekane loZulu eZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli bebandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa useluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe osele iminyaka edubeka.
Amazwi
akhasekelwe ngusikhwicamfundo uWelshman Ncube ode uZulu akumelanga akhohlwe ngombhuqazo weGraground owalethwa nguMnangagwa labanye bakhe. Omunye wabekulo mhlangano umnumzana Dennis Moyo uthi ulethemba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha mbosi nginanzethatha abaningi lapha ngontanga okunjengisa ukuthi khona i-young generation ngibona engani ile future ingcono nxa ikhokhelwa ngabantu abatsha ngoba nxa nginanzelela esikhathini esiningi besikhokhelwa ngabantu abadala abantu ababatsha besuka abalutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abasha ngobuningi babo ebesengikhulumisane labo ngalesi sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota okusinika ithemba lokubana upresident ngekhunye sengihlamisa ulawo amandla okubana lumnyaka athathe intambo zombuso abe ngeyopresident weZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuzi eGwanda udizana uPF elathuba lokunqoba emandebeleni lonyaka.
UChamisa usithembisa okuhle kakhulu
ngoba usitshengisa kalabandlululo kazange athi ukuteni amashona ngamashona amandebele uyasibambanisa singabantu. Izanu PF yayisenza besithembisa amanga. Uchamisa uyasithembisa emadebele uyihope.
Uchamisa oqhube omunye umhlangano emawabeni lamhlanje ekuseni uthe okunyaza kwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayikubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes iza kulahlelwa egodini. Uchamisa obesemapisa izolo uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi emandebeleni ngokuya e-Bait Bridge kusasa. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kuhlelo lo live talk lamuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lweAfrica Day ngesikhathi amazwe amaningi awezokazileli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front NPF kobulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukobulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela i-NPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabo mama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzana iPF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafica amabizo abengekho kwathi bona they are not in the structure bona bebasakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale. So bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa qakathekisi as abantu abamele bevotele ibandla labo basebesithi sebefuna ukujoyina i-NPF ngoba bayizwile ukuthi kuyibandla eliqakathekisa wonke umuntu. So baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwane basebesifakela ilanga lange Saturday last week sasesihamba siyaba bemukela ke bebaningi babe kuma over 200.
Umnumzana Felix Chindori ohlala ku-Ward 15 kobulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU PF besiza ku-NPF.
Alright. Into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngokuningi babo ku-NPF. And sisalise lomsebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana Nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njengeparty esanda ukusungulwa, thina asila ntuthwa ngama-primaries esizawenza. We are an organized party. Iparty leyo ukuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase siya ku election lapha. It will be by consensus. Consensus in terms of capability. Abantu ngokwenza kwabo ukuthi khona abantu ezizabafaka ezikhundleni lezi esiyabafaka kuma different constituencies or whatever it is. Kuyabe kunge in terms of capability. Uyakwanisa yini ukuthi uyimele iparty ye-NPF.
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni, unkosikazi Eunice Sandi Moyo, uncome imisebenzi yobukhokheli bakobulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazise lumbuthano ukuthi lapho ibandla eliza kwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamnxusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona ngoba thina njengabantu bakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakhe abakwazi ukwenzakalayo. Sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni. Simbonge ngokukhulula ilizwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo. Nga uvele ungafundisa abantu into eliqiniso. Abantu bacina belibona iqiniso. Ongeke uqamba amanga suku zonke. Bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga. Banenge abantu baphuma kuzana uphepha bebuya ku NPF. And we are so grateful to those people because they are seeing the light. And we welcome them. Siyabafuna ngobunengi.
Inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi lutholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe ngoba bebona beseselendima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngomgabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi baveze ukucunuka phezu kokwenziwa kukamsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni uStar FM. UKipson Bebe usethulela lolu daba.
Umkhube uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze anqobe ukhetho. Uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kule ngoqo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo oweStar FM olwe 263 Express. Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhube ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho ke umkhube acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe-HIV. UBiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale umkhuphe ngokumtshela ukuthi uyahlanya uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale.
Izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela angila okudlula lapho indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa angizange ngeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana.
Ingcwethi ecibungulwa ngezombusazwe umnumzana Ostalos Ndlovu uthi amazwi kamkhuphe aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni, emthethweni abathi defamation of character, ukuthi utshele umuntu istatus akhe kakhulu ungala-proof. Okwesibili into ezwe ngumkhuphe ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla lendawo yokubandlululo kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS. Njalo kulusizo ngoba kuphuma emuntwini ongu-member of parliament.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukaningi umkhuphe elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumende osembusweni.
Umkhuphe kufuze akhule akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila legciwane le-HIV lapha eZimbabwe. Lokhu njalo kutshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila nemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asezikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare uNobukhosi Ngema uyamvikela umkhuphe esithi uBiti nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
Akukhulumileyo umkhuphe akuqondanga, kodwa kungenani uBiti layo uphambanisile. Ngeke uthi uxoxisana lo muntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Studio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazini ensolo aqondiswe kuwe ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzilibazisa ebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngu Gibson Pepe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limkotelo kanti ukuthi inkundla ye-MTNC ngelanga layizolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusohlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebenzi lokhe linjalo. Okungezelelweyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Ibuye njalo kulabo ababe besemakhaya, ihlanganiswe le mali rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance ke leyo mali.
Ukutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni?
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe emadolobheni, kunjalo sibili. Kanti-ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane, nangu phela eyazo ivele ihlezile ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kutsho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi iphezulu kancane.
Nxa sisikhangele yona le 17.5% izakhuphula okunganani? Asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazuze ngikutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ubuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu okuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello ke, ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitsha la eZimbabwe Teachers Association iZimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Africa Unite, ingoma kaMoyi uBob Marley sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla achiyeneyo kobulawayo bananze usuku lweAfrica Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MTCT umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuduko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.